manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 31 2022 makatirira ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Hezvi ndezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatani kuitwa negovernment rikatarwa nebudget yeparty. Government kubatsa hakuna kana mari kugovernment ndokwatiriva samaoko edu nezvirongwa zvekuti nyika ibudirire kupfuura kuparty kuparty party ndotokuziya ina hakuna zvese zviri kutaurwa izvozvo.
Bato reZANU PF roramba kuti riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica. Asi vanopikisa vanoti
varikukwanisa kupidza mota munyika dzekukabira asi havasiri kukwanisa kutenga maambulensi anoraramisa vanhu zvipatara zvedu zviri kushandisa maambulensi ekuma1980
hurumende inoti hapana kudududza pakuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga kunyange hazvo zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vari kuramba mashoko ekuti bato ravo riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica uye kutiwo vakuru vakuru vebato iri vapure nyemba nemusana vachipiwa mari dzakawanda vanhu vakawanda munyika vachinonga svosve nemuromo. Bato iri riri kushorwawo nevamwe richinzi harisi kupinza vechidiki muutungamiri. Ngatinzwe hurukuru yataita navamutsvangwa tikatanga nekuvabvunza nezvevechidiki.
Aha, president havakati vapedza vakataurako vakautungamiri wemusangano vari pakati tokuriita pakangodaidzirwa vakuru chete and tinonyatsoziya nyaya yekuti vadiki vapinde onai zvakaitwa kucabinet cabinet yakapinda ya 2018 nevana vechidiki vakatowanda kupfuura vakuru saka hapana munhu ari kuziya nyaya yekuti vadiki vapinde nekuti vakadzi vapinde kupfuura vamunangagwa havasati vapedza kuvaka nhengo dzavo dzecentral committee saka ngatirege kuvaenderera pamberi nhengo dzavo dzepolitibiro ngatirege kuvaenderera pamberi tinofanira kuvamirira tivape nguva vaiti basa ravo nekugona kwavo
mubvunzo wekupedzisira vamwe vari kuti bato rinenge rine motokari dzakawanda kudarika maambulensi zviri kufamba sei ambasadi
maambulensi ibasa regovernment government iri kuita kuti ichaona iri kuita zvakawanda zvirongwa zvekuti nyika isimudzirwe tiri kuvaka mapower station tiri kuvaka maroads tiri kuvaka zviri kuita mainvestments basa riri kuitwa negovernment rikatariswa nebudget yeparty government kubatsa hakuna kana mari kugovernment ndokwatiri kuisa samaoko edu nezvirongwa zvekuti nyika ibudirire kupfuura kuparty kuparty party ndotokuziya ina hakuna zvese zviri kutaurwa izvozvo kuti tiende kunotsvaga mavhoti kuti rambe ibiri muparty tinoda motikari ndazvo chinotanga ndechekuti muramba muri mumasimba here and mamwe chairman ebato akapiwa emadzimai nevechidiki vane kodzero yekutenderera kuti tiende kunowana vhoti tizakutaridza kune vanhu kuti vanotisapota topindwa maelections towina hurumende yomiyo yedu yonyatsomira yakasimba tapedzana nochamisa saka tiri kutarisana nekuti tida kuvaka mavoters maelections ari kutera basa guru irori nhando rinotanga munyika kuti mave nekurongana pakati penyaya dzepane zvematongerwo enyika mukashaya kurongeka pamune zvematongerwo enyika munoenda kusivhu wo munoenda kumhirishonga izvozvi hazvikodzere kuZimbabwe ndosaka hapana chakashata kuti bato rive nemotikari kuti rifambise shoko repundutso riri kuitwa naamunangagwa pane nyaya yekuti dai nyika yaenderera pamberi kuti gavhumendi isimbe igokwanisa kuramba ichiendesera upfumi hwezimbabwe kwakanaka kwakajeka kwakapfuma
Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vari parunhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru weCenter for Natural Resource Governance vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Hazvireve chinhu kuti vati mari yakawanda kudaro iri kubva kupolitical parties financing iri kubva kuhurumende. Kazhinji kacho mari dzaanopiwa ari maRTGS atinoziva kuti haana value yakanyanya. Asi kana tichitarisa huwandu hwemota dzavakatenga, zvinoratidza kuti imari svinu uye iforeign currency, haisiri RTGS inotenga maFord Ranger aya. Saka imari iri kubva kuhomwe yenyika, uyewo zvekare imari iri kubva mumabasa ehukoronyera zvikuru sei ekutengesa maminerali.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Ndosaka makaona kuti vanhu vakaita sana Scott Sakanya vari kuzikanwa nenhau yekuti vari kutenga goridhe, vari kuchera, vari kuita sei, vari mufundraising committee yeruling party. Saka ndivo vanhu vari kuunza mari yavo, dzimwe dzacho dziri kubva kuzvicherwa zvinenge zvichibuditswa munyika zvisiri pamutemo. Chero vakati imari iri kubva kupolitical parties financing, still zvinosimudza mibvunzo yakawanda kuti saka zvinoreva kuti masanctions ndeenhema, hapana masanctions aripo, nekuti vari kukwanisa kupindza mota munyika dzekukambina, asi havasiri kukwanisa kutenga maambulance anoraramisa vanhu. Zvipatara zvedu zviri kushandisa maambulance ekuma1980, asi maofficials ruling ZANU-PF party vanopiwa motokari 4x4 every 5 years. Madzimambo vari kupiwa motokari every 5 years. Maservice chiefs vari kupiwa mota new one every 5 years. Saka zvinoratidza kuti hurumende yedu hainine vanhu. Chinovakoshesa, chavanokoshesa ipower, kufadzana pachezvavo.
Totarisa imwe nyaya vamaguhu yekutiwo vamwe vanga vachichema-chema kuti bato iri harikoshese vechidiki, nekuti vari kutiwo pakangodzorwa vakwegurava mubato. Kunyange hazvo vamutsvangwa vachiti vamunangagwa vasati vapedza kuumba bato ravo kana kuti bazi ravo repolitbureau, vamwe vechidiki kuda vachazopinzwa imomo. Munoona sei nyaya yeutungamiri mubato reZANU-PF pachipiwa vechidiki mukana?
Ichokwadi kuti havakoshesi vechidiki, nekuti kana muchitarisa vanhu vakaita sana Patrick Chinamasa, vanhu vakaita sana Opa Muchinguri, vanhu vakaita sana Obet Mpofu, even vana Kemba Muhati, vanhu vanga vari mupolitics for the past 40 or so years, varimo muparty, mumastructures, vari muhurumende, hapachina maideas matsva havachauya nawo.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi raita musangano nevamiriri venyika kunze kuBulawayo. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vati Zimbabwe yakwanisa kubudirira padonzvo rayo rekuti itange kudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika. Vari kutaura mashoko aya kunyange hazvo nyika dziri dzakaita seAmerica neBritain dzichiri dzakatemera vamwe vatungamiri vehurumende zvirango, dzichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Pamusangano uyu gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo gungano iri kuti hurumende haisi kuzodududza pakudzika mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga, vachiapomera mhosva yekudyidzana nekupa mari vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Inyaya dzinogara dzichingotaurwa nehurumende, nyaya dzisina umboo. Mutemo wepolitical party financing uri iye pazvinhu zvakaita kunge izvozvozvo, kuti anenge aita zvinhu zvakadaro anenge apara mhosva. Ko, kana paparwa mhosva ngavasungeka nemaboka acho akazvimirira vari kuita izvozvo iki chinongo chikonzero kuwanda nemunhu kuri kutwa nehurumende isu nemaboka akazvimirira nemaboka akazvimirira ega tiri busy oro tinoshanda tichedzera mutemo wenyika tichimeka shuwa kuti zvose zvinodiwa nemutemo wenyika tiri busy kuzviriritedza panguva iyoyoyo hakuna zvakadaro zvakaitika chokwadi dai kuina zvakadaro zvakaitika hurumende ingadai yakatomeka shuwa kuti vanhu vakadaro ivavo vasungwa kunongova kufungira kuti naumbowo mukati
ko zvavari kutaurawo kuti mutemo uyu wakakosha nekuda kwekuzadzikisa mutemo weFATF unoona kuti hapana masangano akazvimirira oga anozogumisira oshandiswa nemasangano anopfurikidza mwero
ipapari kusanganiswa zvinhu zviviri tagara tina mutemo wemanilondari uyo unochengetedza nyika unoita kuti vanhu vasauyise mari nenzira dzokukopokopo mutemo uyu wagara uripo izvi zvekunge mari dzemango dziri kuuya nenzira dzokukopokopo inyaya dzokunyepa tinoti ukatarisa mashandiro anoita mango mari haindodyiwa kunge zvinotaurwa nehurumende mango anooditwa nemaexternal auditors kuti mutowana mari hunge vanopa mari vagutsikana kuti mari iri kufamba nemwero iri kufamba zvakanaka and iri kupinda nenzira dzotenderwa nehurumende mango anoshinja mari yavo kwaakashinja mari pakampena
asi chii chaitika semaonero enyu mutemo uyu ukavandudzwa sezviri kutaurwa nehurumende
mutemo uyu ukavandudzwa nenzira yauri kuita uchamanikidza kuti mango ese anenge asisiri more like non-governmental anenge amagovernmental organizations akakariswa nehurumende ana registra wehurumende anoti mukaita zvakutakanirwe nehurumende anoti ndaakukubvisai hamuchabvumirwa kuopareta
Gweta rinorwera kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaUbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti kunyangwe hazvo chikamu chekutanga chekupa vana nhomba yechirwere chemheta makumbo kana kuti polio chakasvika kwagumvura yacheka makumbo nezuro ichaenderera mberi nekupa nhomba kune vamwe vakasaririra. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutauri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chirongwa ichi chakafamba zvakanaka nyika yose kunyange mvura yakanaya mune dzimwe nzvimbo yakakanganisa basa ravo zvishoma.
Tinotenda zvikuru Jena mubvunzo wakanaka kuziva kwako vakaraparurwa seveni ngezikuno vashandi vechitano vangatamba mudzimba vamwe vamuzvikoro vamwe pamaketi vamwe matara pamakiriniki chinoita kuti chirongwa ichi chakagashirwa zvikuru nevabereki kumatunhu akasiyana-siyana asi chinhu chakatikanganisa kuchenda pane nyaya iyi ndechekuti pakazoropa mazuva nenyaya yemvura yakanaya uko nekokokoko saka zvakatikanganisawo sekuziva kwako vaya vainge vachifambawo mudzimba katika dhidhodhidho.
Vamujiri vanoti vachazivisa zvizere uwandu hwevana vose vakapiwa nhomba iyi mangwana.
Asi mangwana tinofunga
mukuru anoona nezvekukurudzirwa kweutano kana kuti health promotion officer mudunhu remashonal and west Dr. George Kambondo vanoti vakafadzwa nendima yakabatwa mudunhu ravo kunyange vachiti matunhu akaita sesanyati nemhondoro akakanganiswa nemvura yakanaya. Dr. Kampondo vanoti zvikwata zvavo zviri kudonhedzera mushonga wenhomba kumatunhu madiki aya.
Dineja wanza akasvika nemvura iyi sanyati nemhondoro zvototi ikoko ndokwakanaya mvura yakanyanyisa zvototi motokari dzanzi dzitodhidza so Friday.
Vakamupondo vanotiwo vachashanyira zvakare dzimba dzavakanzwa kuti dzine vana vainge vachinzi vainge vamboshanya kune dzimwe nzvimbo nevabereki vavo vachiona kuti vapiwa nhomba iyi. Vakamupondo vanoti nzvimbo dzakadonhedzerwa vana vakawanda dzinosanganisira nzvimbo dzekutengesera nemumakereke.
Especially mumatown vanhu takatovawana kumamaketi kumamaketi kwakakatoitira vanhu vakawandisa ipa mumaketi kugadzema iyo one of the areas
Chiremba uye vari mumiriri wechinhoyi muparamende Dr. Peter Matarutse vane chirongwa ichi chakabudirira nekuda kwekushambadzirwa nevanhu vasiri vezvematongerwo enyika.
Immobilization, Ministry of Health yagara ine mastructures ayo nenzira yayo yekumobilize vanhu kuti vave kuzobaiwa nhomba. Saka apa zvakaitwa neministry pasina politics mukati. Saka zvofamba experience nayo taita maEPI tichipinda mese mumakonde kuna mhanguru nemazimota egreen aya vanhu vachibuda. Saka basa rikapowaridzwa zvofamba.
Kunyange vamujiri vati havasati vave neuwandu hwese hwevana vakapiwa mushonga wenhomba yekudzivirira chirwere chemhetamakumbo, hurumende yainge yakatarisira kupa nhomba vana zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 95% pavana vanodarika mamiriyoni maviri nechidimu vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Zviratidzo zvekuti mwana abatwa nechirwere chepolio zvinosanganisira kupindwa nechando, kuneta, kurutsa, kuoma kana kurwadziwa mutsipa uye kurwadziwa maoko nemakumbo. Chirongwa chekupa nhomba yepolio ichi chiri kuitwa pachiitwa mushandira pamwe nenyika dzinoti Zambia, Tanzania, Malawi neMozambique. Chirwere chepolio chakatobata vana kuMalawi neMozambique. Zimbabwe yakapedzisira kuita chirwere chemhetamakumbo mugore ra1998 uye ikanza ina chirwere ichi zvachose mugore ra2005 nebazi guru reWorld Health Organization. Asi kunyuka kwechirwere ichi munyika dzakapoteredza kuri kutyirwa kuti kunogona kupinza nyika mudambudziko. Chirongwa chechipiri chekudzivirira chirwere chemhetamakumbo chichaitwa kubva musi wa1 kusvika musi wa4 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muBrazil vaLuiz Inácio Lula da Silva vakakunda mutungamiri wenyika iyi vaJair Bolsonaro musarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri kana kuti runoff dzakaitwa nezuro. Mutungamiri wenyika yeChad vaMahamat Idris Deby vanoti vaJerome Huguenot vano ugaro wekuFrance neAustralia kana kuti dual citizenship vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reSahara Conservation Fund vainge vapambwa nemusi wechishanu nevanhu vasiri kuzivikanwa vakasunungurwa nezuro. Hapana kujekeswa kuti vainge vapambirwei kana kuti ane mari yakabhadharwa here kuti vasunungurwe. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota rinoona nezvekudyidzana nenyika muUkraine vaDmytro Kuleva vashora zvikuru Russia nekuendera mberi nhasi ichibhomba magwenya emagetsi nemichina yekuchenesa mvura yekunwa munyika mavo. Vati pane kurwisa mauto eUkraine, Russia iri kurwisa zvinhu zvinobatsira vanhuwo zvavo munyika iyi. Russia iri kushorwawo neUnited Nations neRed Cross pamwe nehurumende yeAmerica nekuda kubuda kwayo muchibvumirano chekuti Ukraine itengesere chibage negorosti kunyika dzekuAfrica nekuAsia. Muchirongwa chatinotarisa nhau dzezveutano, vanhu vakawanda kudarika vaitarisirwa vakaungana pakirinika yemaziso yesekuru Kaguvi iri pachipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals muHarare nechinangwa chekuda kuvhenekwa nekuparwa tsanga dzemumaziso pachena sezvainge zvavimbiswa nehurumende. Chipatara chakavimbisa veruzhinji kuti vaizorapwa pachena kubva nezuro kusvika musi wechina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pakaenda Studio 7 pachipatara ichi nemusi wesvondo vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vainge vatoungana vachiti kushaya mari ndiko kwainge kwapa kuti vatadze kuenda kunoparwa maziso kunyange zvazvo zvichivatadzisa kuona zvakanaka. Mutauriri weParirenyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti tarisiro yavo yanga iri yekubatsira vanhu mazana mashanu chete zvichienderana nezvikwanisiro zvavo, asi vakati vose vakavhenekwa nezuro vacha parwa maziso.
Uya vanhu vakawanda zvakanyanya kufurikidza namba yatanga takatarisira. Iti takatanga tarisira kuti kuchaoperatwa kusvika 500. Asi kutaura kune izvo zvimabhuku medu matove nevanhu vakutopfuura churu. Naizvozvo tichatopinda basa guru chaizvo rekuona kuti panopera 500 havachaoperatwa vese neurongwa hwedu. Asi vamwe vati 500 vachapfuura tichatoita urongwa zvepatsva wokuona kuti vese vaoperatwa. Hapana watinoda kuti timudzosere kumba asina kubatsirwa.
Ambuya Eusimwedzi vakabva kwaMutare vanoti kunyange vakafumo bata jongwe muromo vakasvikoita munhu wechimazana mana.
Tinotoreke kufarira kuti uya henyu mutore yamutengi kuti uya henyu ndimurape makambozvione patina kumbozviona basi tinozvifarira. Ungareke kufarire zvakadai munozode zvakadii.
Mumwe mugari wekuguruve vasibusiso kanye vanoti vava nemakore mashanu vasingaoni zvakanaka, asi kushaya mari kwaipa kuti vagare havo nedambudziko iri.
Tinotikoshera chirongwa chakanaka zvokuti vatifungira nzira yakanaka kubatsira isusu tisina mari dzacho uyezve nokukura. Tisakura zvino kuti tive tinozobatanidza mari dzokunobviswa kumwe hakuzvi hazviite, tinotokundikana.
Chipatara chinoti kuparwa tsanga kuchaitwa pachena vanhu vozozvitengera mishonga. Asi vamwe vakaita samai Tsitsi Mhango vati zvichanetsa veruzhinji kutenga mishonga sezvo vari kutotamburawo.
Zuva rako rikasvika iwe usina kukwanisa kutenga mishonga iyoyo zvavharanda. Saka kubatsira kwacho apa kunenge kwahalf baked. Kureva kuti vazhinji vari panapa vari kuswererawo pano mahara, nekuti zuva racho vamwe richasvika vasina kugona kuwana $50 yacho yekuita sei yekutenga mishonga. Saka varidzi veprogramu kana vari vanozozvinzwa izvi ngavaedzewo kuona kuti ngakungove kubatsira kunobva kwangosvika kwekupedzisera.
Umwe chiremba aibatsira mukuvhenekwa kwemaziso Dr. Tendai Mutandwa vati zvakakosha kubviswa tsanga nekuti inotadzisa vanhu kuona zvakanaka.
Kuvanhu vakuru maonero anoti kuti waane tsanga kuona kwako kunoenda kuchidzikira mbichana mbichana, kuti wanga uchiona zvakanaka wotanga wakuona kunge zvinhu zviri kuita kunge zvine mute, asi chaanzooneke zvakanaka zvoramba zvichienderera mberi kusvika wasvika padanho rekuti hauchatooni zvachose. Saka ukaona zvadaro usaoni zvakanyanya, unoda kuti uyeonekwe nemachiremba toita matesti atotasika kuona kuti tsanga itsanga here zveshuwa, ende kana iri tsanga inogona kubviswa. Yakasabviswa tsanga unogona kutorasikirwa nekuona kwako.
Dr. Mutandwa vatiwo zvinotevera ndozvezvimwe zvinokonzera tsanga.
Pane zvirwere zvinogona kuita kuti munhu aite tsanga. Vanhu vane chirwere cheshuga vanoita tsanga much earlier. Munhu wakakuvara ziso yatoti traumatic cataract, wakaita zvimwe zvirwere yato kana uveitis yekuzvimba kweziso, munhu anogona kuita tsanga. And then mamwe mainfections anoitika mumaziso anogona kukonzera zvekuti munhu aite tsanga.
Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo tsanga chirwere chinorapika, asi vazhinji vari kupedzisira vaita mapofu nenyaya yekushaya mari.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe ndirokuti vana chiremba ivava vashoma mupublic sector. Saka munoona kuti tine vanhu vakawanda vari kufamba vari mapofu maraini umu, asi vachigona kuona dera vana mukana wekubviswa tsanga. Ndosaka tichitenda vari kuita mafree eye camps iwaya. Vanobetserawo vashoma vanogona kubetsera, asi vanhu vanosara vasina kubviswa tsanga vakawandisa chaizvo munyika. Ndosaka tichikurudzira hurumende kuti ngativandudzei bazi redu rezveutano tive nana chiremba vakakwana. Vanogona kugadzirisa zvinogadzirika zvigadzirike zvakaita setsanga, vanhu vafambe vachiona.
Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kubviswa tsanga muziso rimwe kunoda mari inotangira pamazana mana emadhora ekuAmerica zvichikwira. tsanga ndidzo dzinonzi dzinokonzera upofu pasi rose, asiwo zvichinzi vazhinji vanozopedzisira vasingaoni vari munyika dzichiri kubudirira nekuda kwokushaya zvikwanisiro zvekuti vaparwe maziso. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Munau zvemitambo, vanona nezvezvikwata zvenhabvu muzifa vaWellington Mpandare vanoti zvinosuvisa kuti chikwata chemaWarriors chichange chisiko kumakwikwi e2022 FIFA World Cup achatanga kukata mwedzi uno. VaMpandare vanoti sangano ravo neveruzhinji munyika vachange havo vachitsigira zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kuenda kumakwikwi aya. Zvikwata izvi zvinosanganisira mu group A Tunisia, kotiwo Senegal, Morocco, Cameroon ne Ghana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye navamupandare nezvenyaya iyi.
Chinhu chinorwadza kuti hatisi ikoko, yange iri shuviro yedu kuti tinge tiri ikoko nekuti kungokwalifaya chete kuenda kuWorld Cup unoziva kuti mari yapinda muhomwe ma12 million, so yaibva yachinja zvinhu zvakawanda pabhora remuZimbabwe. Asi patimu yatichasapota tinomhanya nedzemuAfrica ndozvatinotanga kumhanya nadzo, kusvika dzese dzabuda ndopatichazotsvaga kuti okay yasara ndeipi yatingasapota. Asi pekutanga sekutanga chekutangisisa kusapota timu dzemuAfrica kusvika patinogumira kufainal, tongomhanya nadzo kusvika kufainal. Asi kazozorambawo tozoona dzinenge dzasara kuti ndedzipi dzatingasapota.
Afrika vamwe vanoshorawo ZIFA nemamwe masangano anobata nhabvu munyika kuti nyaya idzi dzebhora hadzisi kubatwa zvakanaka pari zvino.
Vanhu ivavo vari right pakuti kana tiri kutamba zvakanaka timu isina qualified kuenda kuWorld Cup, vanhu vane kodzero yekushoropodza ZIFA nekuti tisu tinenge tichitarisirwa navanhu kuti tiqualify setimu. Kana tikatadza kutora maplayers vamwe vakaona vana Rhys Nelson vari kugwesa zvibuza zviviri kwasina nezuro anova anokwalifya kutambira Zimbabwe asiri kuuya, vanhu vane kodzero zvakare kucriticisa ZIFA kuti aiwaka maplayers akawanda kuti kuAmerica tine maplayers ariko, kuUK tinawo, pasi rese tine maplayers ariko, ekuti isisu zvinhu zvedu zvikaiswa mugwara rakanaka tikakwanisa kuunza maplayers ese akatenderera pasi rese, Zimbabwe inofanira kunge ichikwanisa kukombita nemateams mahombe epasi rino.
Zvamira zvakadaro, pane zvamuchange muri kuita here seZIFA panguva iyi yeWorld Cup? Tinoona kuti dzimwe nyika dzine avanoti maviewing park nezvimwe zvakadaro kuti vanhu vaone nhabvu.
Pari zvinhu zvinganyepa, hapana kana zvirongo zviripo. Mushure mekususpenda kweZIFA neFIFA zvinhu zvakawanda zvakamira kubva kumafriendlies ati kune kutamba, zvokuita mapaki zvokuita izvo hapana. Vanhu vakaruza yatinoti interest mushurungu iyeye mubhora zvemunomo, vanhu vari kupfuurawa bhora zvisingaite zvokuti kuona maclub zekunana EPO achitamba kudzoku, vanhu vanenge vakazara matv maweekends. Asi kuti kuwanikwe munhu munyika anoita izvozvo zvokuti mapaki zvamuri kubvunza izvozvo izvo, kunze kuti kana makambani amwazozvifungawo azvipambeiri apa kati nguva yatofamba hapana zviri kutaurika izvo zvemapaki.
Avo vanga vari vanoona nezve kufambiswa kwenhabvu munyika musangano reZIFA vaWellington Mpandare vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chemheta makumbo kana kuti polio. Kana uchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bato reZANU PF roramba kuti riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica. vamwe vemasangano akazvimirira oga voramba zviri kutaurwa nehurumende zvekuti vari kushandiswa nehurumende dzekunze kuti vape mari masangano anopikisa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mwina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.